vemabhizimusi vataura nestudio 7 vati ivo vacharamba vachitengesa nemari yekunze nekuti zvinhu zvavo zvizhinji vanotenga nemari yekunze kwenyika nekudaro vakatengesa nemari yemuno inogara ichirasa simba vanobuda mubhizimusi. Vanidmo Manyasha avo vanotengesa mbatya dzinotengwa kunze kwenyika vati vachiri kutengesa nemari yekunze nekuti vakatengesa neyemuno havazokwanisi kuzotenga kunze kwenyika zvimwe zvekutengesa.
Kwatinohodha kwatinoenda kunana Tanzania, kunana Dubai, mari yatinoshandisa maUS, saka hazvibetseri kuti ndotenga zvinhu nemaUS ndandotengesa kuno kune RTGS. Ende RTGS yacho irungomoka yakakwira yakadzika. Saka ini hangu sabusinessman ndongoti zvinhu zvandotenga nemaUS ndotengesawo nemaUS ndokuti ndiwane profit.
Vezvitoro zvizhinji zvembatya nemidziyo vanotiwo vacharamba vachitengesa nemari yekunze apo zvimwe zvishoma zvichitiwo zvichatengesa nemari kuno vachitevedzera mutemo womutsa. Asi vanotengesa mafuta edzimotokari vazhinji mumasvingo vaswera vakavhara vachiti vari kumirira kuti vodii nekuti vanotenga mafuta aya nemari yekunze. VaDonald Joma ava vanotengesa pachiteshi chemafuta chezuva mumasvingo vati vambonzi vambomira kutengesa mafuta avo nhasi.
Kubva pakaiswa statutory instrument hatina kuvhura, takavhara nekuti varongedu isusu vari kuchema kuti fuel yavanayo kwezvino vanga vakaiodha nemaUS, saka kuti vaitengese nemabhondi vanenge vakutiitawo losi. Saka kubva payakangeiswa hachisi kushanda zvokuti takutochirawo mabasa edu isusu kuti tokwanisa kungorasikirwa nemabasa, nekuti vari kuchema chema kuti nyangwe vakada kuti vatengese nemabhondi maUS achona vanozomaona kupi, iwo maUS achona asingachabvumizi chichi kuti vashandise maUS angonzi mabhondi chechi. Saka hamino kuti zvichafamba sei, asi takavhara for now ende handifungi kuti ikaramba iripo sei instrument tingavhura izvezvi.
Vezvitoro zvinotengesa mishonga yemuzvipatara vatiwo vambomira kutengesa mishonga nhasi vachiti vachatanga kutengesa nemari yemuno kana makambani akapuhwa marezinesi yekuvatengesera nehurumende ava kutambirawo mari yemuno. Izvi zvaita kuti vamwe varwere vatadze kutenga mishonga yavanofanira kushandisa. Vamwe mabhizimusi madiki vakaita samuzvare Martha Madhuveko vati vatambira mutemo mutsva uyu.
Zvaitwa negovernment nerimwe divi zvakanaka, zvatiitirawo nyore isusu vemabhizimisi madiki nekuti mumidhuri yedu yatanga tichitengesera iyoyo tanga tautounzonzi tinofanira kubhadhara neforex maUS dollar. Apa paisusu makastoma edu akanyanya macivil servants anga asingawane maUS dollar yacho iwayo tanga tichingowana bhondi. Saka ini ndaithinga hangu zvamboitwa negovernment on the other hand kwatiri isusu zviri nani ende zviri kutotiitirawo zvakanaka. Nofunga izvezvika pamwe vanhu vakauyawo nezvimariwo zviri nani nani tinokwanisawo kuitawo zviri nani, mburi dzeduwo dzichidyawo zvakanaka nekuti vemidhuri yavava vanga vatotiomesera. Imagine 50 years kuti yesi mari yakawandisa.
Nezuro hurumende yakaisa mutemo westatutory instrument 142 of 2019 uyo wave kurambidza kuti mari dzekunze dzishandiswe mukutenga nekutengesa zvinhu munyika. Izvi zviri kupikiswa neveruzhinji zvikuru vanotenga zvinhu kunze kwenyika sezvo vari kutadza kuwana mari dzekunze mumabhanga emunyika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebhanga guru renyika panyaya iyi, asi munyori mubazi rinoona nezvekufambisa kwemashoko muhurumende vaNick Mangwana vati vari kupikisa mutemo mutsva uyu vari kupara mhosva.
Vanhu vari kuramba vachitengesa nezvinhu nemari dzoko vari kutyora mutemo wenyika. Vari kuchora mutemo wanyika kubvira nestatutory instrument yakabudiswa nezuro 142 of 2019. Vari also kuchora mutemo wenyika mairirano namaexchange control regulations. Saka mavunza kuti vachaitwa sei, vachaitwa zvinoitwa kunoitwa vanhu vese vanochora mutemo wenyika vanoita macriminal activities. It's illegal, kana chanzi illegal which means kuchora mutemo. Saka hazvifaniri kuitwa. Vamwe vanogona kuruza malicense avo, vamwe vanogona kusungwa chaiko mairirano nemhosva dzavo, but izvo tinosiya kumatare asi zvinosungisa.
Zviri kuitika kumasvingo zviri kuitikawo maguta ose ari munyika, vakawanda vachema nerekuti havasikwanisa kuwana mari dzekunze kumabhanga avo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.